Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 27, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu.
Mutungamiri wechikwata cheISIS Abu Bakr al-Baghdadi anourayiwa nemauto eAmerica. Vashandi vehurumende vochema-chema nenyaya yemihoro. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kugadzirisa matambudziko avo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State kana kuti ISIS Abu Bakr al-Baghdadi akaurayiwa nezuro nemauto eAmerica eSpecial Operations muSyria.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
Abu Bakr al-Baghdadi akuchina ndiye akavamba nekutungamira chikwata cheISIS.
He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world.
America yanga ichitsvaga nemazoma tsvuku kwemakore akawana.
For many years, capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration.
VaTrump vataura mashoko aya kumuzinda wavo weWhite House nhasi mushure mekunge nyanzvi dzapedza kuvheneka mutumbi waAl-Baghdadi kuti dzione kuti ndiye here chaiye ainge aurayiwa. Hapana kana muto mumwe chete weAmerica akaurayiwa muchiitiko ichi, kunyange zviri kunzi pane vamwe vakakuvara. VaTrump vati Al-Baghdadi akazviputitsira bhambo rainge akazvisungirira achibva afa nevana vake vatatu mushure mekunge aedza kupinda mumwena waainge achera kuitira kutiza. Sangano revasori remuAmerica reCIA rakabatsira kusora kwainge kuina Al-Baghdadi. Al-Baghdadi akatanga kutungamira chikwata cheISIS muna 2010. Muna 2013 akatanga kushanda nechimwe chikwata chaitsigirana nechimwe chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Al-Baghdadi ainge achiwanda kuurayiwa kwemakore mashanu apfuura. Akapedzisira kubuda pavhidhiyo muna kubvumbi pane vhenyuro yeISIS yeFakhan. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC vaCalvin Manduna. Tavabvunza kuti kuurayiwa kwaAl-Baghdadi kunorevei kuna vaTrump neAmerica.
Zvakakosha zvikuru nekuti chikwata cheISIS changa chavashungurudza, although vanga zvavo vatinyararei vakwanisa kuvanyararidza pavakaenda kuSyria uyezve vachikwikwidzana neRussia naivo vaBashar al-Assad. Saka vanga vatinyararei zvavo, asi kumutungamiri vaTrump zvakakosha zvikuru nenyika yeAmerica kuti vakwanise kutaura kuti ISIS vaivhiringidza nekuuraya mukuru wayo.
Asi semaonero enyu muchiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, munofunga kuti kufa kwaAl-Baghdadi kunoreva kuti chikwata ichi chabva chaparara here?
Kwete. Takaona nepakafa vaBin Laden. In fact, yakabva yatotanga kunetsesesa ISIS yachona. Although Bin Laden anga asiri mukuru weISIS aive hake kune nerimwe chikwata.
Okay.
Asi vese ndingati vanotora inspiration kubva kwaari. Magroups iwayo, maideology avo akada kufanana. It's all radical Islam. So a lot of them vaitora inspiration kwaari iye Bin Laden wacho kuurawa kwake hakuna kuradza Taliban yakadzora tsvimbo yaive ichingonetsa. Saka kuurawa kwaAl-Baghdadi muchangoona vachiramba vachiendera mberi, vanga vachipa mainterview kune mamwe mahenchmen ake kuti vanozviona sei. Vanga vachitaridza kuti they had made contingencies kuti mukuru wavo akafa, vanoramba vachiendera mberi sei.
Ko, kuna vaTrump izvi zvakakosha sei kuti ivo vachitungamira nyika yeAmerica pabva paurayiwa munhu anga achitsvagwa zvikuru imo muAmerica macho?
Handidi kunyanyozviremekedza nekuti ivo vaTrump vane nyaya dzakawandisisa dzichatora precedence ofa nyaya iyi. Nyaya dzeeconomy, nyaya dzematrade war and iyo impeachment yavo, handifungi kuti now idzi will drown out all that noise. It will probably be in the new cycle for a few days and then ichaona zvanyarara futi ikoko nyaya dzeisis. I think election it will turn a lot more on nyaya dzedomestic policy dzaneta kuno kuAmerica.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 inotema isina divira yakarerekera. Kutanga nemuvhuro mangwanani kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sachigaro weApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti vashandi vehurumende vavanomiririra vaomerwa zvakanyanya neupenyu sezvo hurumende iri kukweva makumbo panyaya yekuvawedzera mari dzemihoro. Amai Alexander vanoti vamwe vakuru vakuru mumapazi ehurumende vavi kutoita tsika yekutyisidzira vashandi nekuvamanikidza kuti vauye kubasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata amai Alexander.
Pari zvino hurumende haisati yadzoka kwatiri, zvinovawo zvinhu zvaakutotinetsa isu sevamiriri vevashandi. Nokuti last week takaenda kuhurumende tikanotura chichemo chevashandi kuti havachakwanise kuafodha kuya kubasa. Tarisiro yedu yakanga iri yekuti kana hurumende ine shungu yekuti basa rayo rifambe zvakanaka uye ine zvido zvevashandi pamwoyo, vadai vangadai vakadzoka kwatiri by now. But tiri kuona kuti havasati vadzoka kwatiri. Taitotarisa kuti by Friday last week tinenge tavadzoka kwatiri, nokuti tiri mumeeting patakatura zvichemo zvavashandi, ivo vakati vaakuenda kunonzwawo kuvakuru vavo kuti zvofambiswa sei. Zvinova zvinhu ndo zvatanga takangomirira. Asi chotinetsa, tonzwa kuti mamwe madhipatimenti umo vanhu vari kutya kuti vasauye kubasa. Vamwe vacho vari kuramba vachienderera mberi vachikwereta mari, vamwe ndo vari kufamba nzendo dzakareba vachiya kumabasa. Zvinova zvinhu zvisingatarisi munhu kumushandi. Saka tanga tichitotarisira kutoti hurumende zvaisati yauya kwatiri isu sevashandi, vamiri vevashandi, tichiona zviri kuitika pagiraundi hatingangorambi takatarisa. Saka takawirirana neApex Council kuti early next week tiri kusangana kuti tione kuti tozvifambisa sei.
Saka pamungati chikamu chakakura sei chevashandi chiri kukwanisa kuti chiende kubasa?
Izvi hazvidi kuenderwa kana kung'anga izvi kana kumagweta, nokuti ndo inonzi yakazvitonga. Mukangotarisa mari iri kutambira mushandi 1023 nyama ichiita $100 per kg, zvinongokuudzai zvega kuti vanhu mari yavo haisi kukwanisa kuuya. Vamwe ndo havaisi kukwanisa kusvika kubasa I'm sorry. Saka nyaya itoripo ndeyekutoti zvinotombototikatikarama dzame zvekuti nyange vamwe wacho vanoramba vachiya kubasa dai hurumende ichizvifunga yaizvoona kuti vamwe vamwe vanenge vakutongoyawo kuzoitawo zvavanoitawo kuti vawane mari nokuti kana tikanyatsotozvitarisa vanhu of course they religiously continue to come to work vamwe vacho vanhu nekutya ikoko but at the end of the day ukada tarisa mari yavo yako yavo yavanotambira imini ukaiweka uchaona kuti haa mariyo haigona kuti munhu angakwanise kudya akauya kubasa. Saka matauriro atirikuita izvozvo tiri kutoti bhora chairo chairo ritori munhandare yehurumende kuti hurumende igadzirise asi isu sevamiriri vevashandi taakuchisangana next week kutiona kuti allright zvatapa gavhumendi nguva yekuti vagadzirise vasiri kugadzirisa todini tichienda mberi nokuti hatingangoramba takatarisa tichiona vashandi vachiramba kuuya kubasa vachiramba vachiuya kubasa nekutya ivowo vasingakwanisi kuafoda.
Asi ka hurumende iri kuti iri kumbokupaiwo mari dzekubatsirikana kana kuti macost of living adjustments uye iri kutiwo ichapa vashandi bonus kupera kwegore.
Bonasi tinotenda chaizvo kuti vakati vanoti pa100% but chatiri kunyanya kutenda haizi mari yacho uwandu hwayo uremu hwayo chatiri kutenda is the principle yekuti vaakuti vachabhadhara bonus based on the total ngirikini package yemunhu asi tikazozvitarisa kuti pamari iri kutambira munhu izvozvi nyange vakasi 100% yacho zvichabatsira vashandi here isi takaongorora tikaona kuti still hazvimbonyanyisi kubatsira vashandi.
Sachigaro wesangano reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza.
Pauna January president vakati aiwa vanhu vaomerwa tichibva tapa cushioning allowance January kusvika kupera kwamarch ndokumba zvinhu zvaramba zvichingokwira zvakare president vakati zvakadaro vapei 400 million kuti tibatsire vachimba vapuwa tichibva tasvika muna July tikati zvakadaro zvinhu zvaoma futi ngatichimbopai 50% yesalari yemunhu wega wega pamusoro pesalari yake yemwedzi tichimba tawedzera tichibva tazoti muna August apfuura uno tikati lowest paid worker mushandi tomboti mushandi anopa anofamba nematsamba kana mushandi anotsvaira tingati ndo watinoti ndiye mushandi ari pasi akamba hanzi ngachinda pa76% increment ichibva yasvika pa1023 kuteerera kuri kuita government kuti zvechokwadi zvinhu zvese zviri kuramba zvichingokwira iye zvinoti akupinda muna November hongu vashandi vari kuchema chema inewo saminister wesocial welfare ndinopindawo musupermarket ndichingoona kuti zvinhu zviri kuramba zvichidhura saka muna November muno tichapa bonus pamwe chete nemaallowances asi hazvireve kuti tavhara musuwo wekutaura tinofanirwa kuramba tichitaura kuti zvinhu zvitinakire tese kunyange tiri munguva yakaoma.
Vashandi vari kuchema chema zvamuri kutaurawo nenyaya yekuti pese pavanowedzerwa mari zvinhu zvinobva zvawedzerwa semakurukota ehurumende muri kumbotaura here nevemabhizimisi kuti nyaya iyi igadziriswe?
Nyaya iyo iri kutaurwa iri kunyanya kumiririrwa nemumwe wangu anonzi Honorable Minister Dlovu ndove kuindustry and commerce ivavo vari kutaura chaizvo nemaindustry kuti aiwa haikonai kuramba muchingokwidzawo kazvinhu iniwo ndinenge tine yatinoti tripartite negotiating forum iyo yakaapurovwa ikasainwa napuresident musi wa5 June gore rino iyi inomirira kuti vanhu vematrade union nevanhu vemabhizinesi negavhumendi ndo pautatu hwedu kuti titaure nezvekuoma kwezvinhu iri bato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi nevanomiririra gavhumendi ndevapi anenge achicheya iyo yatinoti tripartite negotiating forum ndini ndinoicheya.
Ivo vamwewo vashandi vekuApex Council vari kutiwo vamwe vavo vari kutyisidzirwa kuti vauye kubasa ichokwadi here ichi?
Apa handingazive asi zvandingangotaura ndezvekuti ndanga ndine musangano wekuongorora yatinoti strategy yeministry yese ikoko ndakanga ndine vanhu vema trade unions neve Apex Council. Inyaya yekutyisidzirwa handina kumboinzwa, asi ndingade kuinzwa kuti tione kuti tingapagadzirisisei.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru mazana makumi masere vanzi vabve kunzvimbo iri kuSonoma County kuchamhembe kwedunhu reNorth California nasi, sezvo pari kutyirwa kuti vanogona kurasikirwa neupenyu nekuda kwemoto uri kuririma munzvimbo iyi. Mamiriyoni evanhu muCalifornia haana magetsi pari zvino sezvo akaparadzwa nemoto. Moto uyu uri kuwedzerwawo nemhepo ine ukasha iri munzvimbo iyi. Nhumwa yeAmerica mukuedza kuunza runyararo muAfghanistan vaZalmay Khalilzad vasvika munyika iyi kuti vaite nhaurirano nechikwata chemuAfghanistan cheTaliban. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakambenge vamisa nhaurirano idzi. Rwendo urwu ruri kuuya panguva iyo sangano rinoona nezvesarudzo muAfghanistan reAfghan Independent Election Commission ratara musi wa4 Mbudzi kuti rive zuva resarudzo. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvedambudziko regomarara rezamu, iyo yatinoti nechirungu breast cancer, tichitarisa kuti mwedzi uno nyika dzose kusanganisira Zimbabwe dziri kucherechedza Breast Cancer Awareness Month. Muchirongwa tina Dr. Precious Rutendo Nokwara Madenda. Dok, ndino mugamuchirai muchirongwa. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvedambudziko regomarara. Nemaonero enyu mungati idambudziko guru here?
Tinotenda zvikurusa nekuti koka pachirongwa. Dambudziko regomarara rezamu idambudziko gurusa rinobata vanhu vakawandisa pasi rose.
Dambudziko iri idambudziko rinobata vanhu kadzi chete here?
Dambudziko iri rinobata vanhu vose, vanhu kadzi nevanhurume, kunyangwe zvaro rakawandira kuvanhu kadzi.
Zvino dok, ndiudzeiwo chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti munhu azive kuti ane gomarara rezamu?
Chekutanga ndechekuti vanhu vazive machanges anoitika pamuviri wavo vachinge vaona gomarara rezamu kuburikidza nemaprogramu akaita seBreast Cancer Awareness. Mufananidzo yemachanges anoitika pazamu panyaya yegomarara, zvakaita sekuti ganda rezamu rinochinja, rinogona omarara, rinogona kuita maburi maburi kunge ganda reorange. Vanokwanisa kuburitsa zvinhu pamunyatso yavo atinoti madischarges emhando dzakasiyana siyana. Vanokwanisa kuwana bundu muzamu, vanokwanisa kuwana mwandabvu muhapwa nezvimwe zvakawanda zvakadaro. Munhu achinge aona kuti zamu rake rachinja, harisisiri zvaraimbova kana kuti ari kunzwa kurwadziwa kwaasinganzwisisi, vanofanira kuenda kunotariswana nachiremba vovatarisa. Vanobvunzawo zvekare yatinoti medical history yavo kuti vaone kuti machanzi zavo ekunge vane gomarara akawanda sei kana kuti mashoma sei. Vochiita voongarorwa nemishina uye vanogona kutorwa kapisi kepaipa aita machanges voendeswa kumalaboratory kuti vanotariswa kuti gomarara here kana kuti harisi.
Kana munhu aine mubereki akambova negomarara rezamu, iyo yatinoti breast cancer, pane mukana here wekuti naye achabata chirwere ichi?
Hongu, naiye anogona kuibatira. Saka zvinenge zvakakosha kuti agare achiongororwa nemachiremba kana kuzviongorora iye neyatinoti self breast examination mwedzi wega wega. Ikakasirawo kubatwa zvinobatsira kuti ikasire kurapwa zvakanakisa.
Chirwere ichi chirwere chinobatwa nevanhu vakuru chete here kana kuti pane mukana wekuti vechidiki vanokwanisa kuchibatawo?
Hongu, vana vadiki vanogona kuibatira, uye kazhinji yevana vadiki inowanza ine ukasha.
Doc, ndakamboonawo mukana wekukurukura nevanhu vakambobata chirwere ichi. Chichemo chavo chikuru changa chiri chekuti chemotherapy kana kuti mushonga wavanoshandisa unodhura zvikurusa. Pane dzimwe nzira dzekurapa chirwere ichi?
Hongu, kune dzimwe nzira dzavanokwanisa kubatsirwa nadzo kunze kwechemo chete, dzakaita sesejari neyatinoti radiotherapy. Vanhu vanongokurudzirwa kuenda kuna chiremba, vanoudzwa nzira dzose dzavanokwanisa kubatsirwa nadzo.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana naDoc. Petai chirongwa muchipawo mazwi ekurudziro kune vanhu vane chirwere ichi.
Kurudziro yandinopa vanhu vane gomarara ndeyekuti ngavaende kuzvipatara vanorapwa chirwere chavo chichiri kwekutanga kuti chikwanise kubatsirikana. Mazuva ano ndinoona vanhu vanoenda kumaprofita kana kunoshandisa maherbs, zvinovazoita kuti vanonoke kuenda kumachiremba. Nguva yavanozosvika kumachiremba chirwere chiya chinenge chatopararira zvekuti havachagoni kubatsirikana.
Aiwa, takunzwai zvakanaka Doc. Tinotenda zvikurusa nekuva nesu muchirongwa nhasi. Muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tizikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Apo tichange tichienderera mberi tichibata nyaya dzinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mike Hove. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba.
Manero akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Tinopa vanasikana vedu zita rekuti ropafadzo, tichiudzana kuti ningi naningi vakaropafadzwa. Asi kana tichiti munhu wakaropafadzwa, tinenge tichirevei? Kuti tinzwisise nyaya iyi, nhasi tina Reverend Oliver Mandisodza, the man of valor, purpose and vision. Reverend Mandisodza, makadini?
Ndinofara baba Tanonoka Wande, kana ndifarawo zvenyu.
Tiudzeiwo mufundisi, chii chinombonzi kuropafadzwa?
Nyaya yamataura iyi inyaya hombe zvikurusa, nyaya yekuropafadzwa. Shida tina kutangira kuti nyaya yakatangira papi? Tinoiona mushoko raMwari. Mwari ndo anotanga nyaya yekuti uropafadzwa, saka vakadana Abrahamu achitaura nyaya yekuti ndichakuita rudzi rukuru, ndichakukomborera, uchanzi wakakomborerwa. Zvakataurwa zvawanda ipapo. Saka tinobva tationa kuti nyaya yekuropafadzwa zvinhu zvakanaka zviri kuindiswa, zviri kutarisirwa pamunhu. Kushuwirwa kwakanaka, tingati inyasha dzaburukira pamunhu anenge achifanirwa kusangana nekuropafadzwa ikoko.
Nyaya yekuropafadzwa inyaya yemari here? Chii chatinonyatsoona pamunhu kuti uyu munhu akaropafadzwa?
Kuropafadzwa kunoonekwa nezvinhu zvakawanda kusanganisira mari, patingati chinobatika zvinhu zviri materials, kureva kuti mari iyo zvakare mucherechedzo wekuropafadzwa. Asi zvichida tinodawo kutarisa futi kuropafadzwa kuti kunoyawo pane zvemweya. Saka kuropafadzwa ngakutariswe nenzira yakapamhama, kwete kungoti tikangoona mari chete tofungwa ndokuropafadzwa, nekuti kazhinji kacho zvinogona kuzoreva zvinhu zvakasiyana siyana. Vanhu vaakutsvaga mari nenzira yekuti vangonzi ndakaropafadzwa. Saka tinoda kuti tinyatso kujekesera na kuti aiwa, kuropafadza nyaya yemari haisingori chete mucherechedzo yekuti munhu akaropafadzwa. Pane zvinhu zvizhinji zvinoita kuti munhu anzi akaropafadzwa. Mariwo ine chikamu chainoita, asi haisiriyo bedzi inova mucherechedzo yekuti munhu akaropafadzwa.
Mufundisi Mandisodza, chimwe chatingada kuziva ndechekuti sei Jesu akati vakaropafadzwa varombo pamweya?
mukada kuona inyaya yakataurwa pane zvinhu zvakawanda zvakanzi zvaitaurwa maropakadzi pavaitingati vaideclare. Tazoreva kuti mweya wako tambotaura payapa unoropafadzwa panyama, pane zvinoonekwa unoropafadzwa kuti pamweya. Zvoreva kuti kana mweya wako usina kugutswa uine kushuvira kuzadziswa, ipapo Jesu anga ati unobva wadzadziswa uchanzwa chokwadi, chokwadi chinokutungamirira kuupenyu. Takuropafadzwa pamweya kana uri murombo pamweya, zvoreva kuti une shuviro yekuona zvinozadzikisa ipo pasina kukwana. Ipobva pakwaniswa. Panokwaniswa sei? Panokwaniswa neshoko raMwari nekunzwa shoko rezvokwadi. Zvinova paakataura nyaya iyi haana kungoitaura yakamira badzi kuti vakaropafadzwa varombo pamweya. Vakataura zvinhu zvakawanda, vakaropafadzwa avaya muzita raMwari, vakaropafadzwa munhu anofamba munenzira dzakanaka, akaropafadzwa uyo munhu anochema nekuti wachanyaradzwa, vakaropafadzwa anozvininipisa. Vakataura zvinhu zvakawanda. Zvoreva kusanganisirawo kana uri painewo varombo pamweya, hazvingorori bedzi kuti munhu anofanira kunge ari murombo pamweya agora kupafadzwa. Zvozvo zvamira zviri zvega. Anga achitarisa zvinhu zvakati wandei zvinoitika mukurarama kweupenyu. Zvoreva kuti vanhu ivavavo vanhu vakaropafadzwa vakazvitarisira pasi.
Kuti munhu ave awaropafadzwa anenge akumbira here kana kuti Mwari anongomupa?
Maropafadzo anokumbirwa, maropafadzo anouya, maropafadzo Mwari vanongotipa tisina kunga takumbira. Zvazvinoita ndezvo kuti Mwari havana kutipa fomula yekuti iyi ndiyo inoshanda, asi soko rangu rinotijekesera kuna Deuteronomy 28 inobva yakuratidza kuti maropafadzo kazhinji kacho anouya tingati ari conditional. Pane zvinofanira kuitwa. Unofanira kufamba nenzira yekuti udizive, ukodzere kuwana kuropafadzwa. Unogona kunga ine mari panonoka asi usina mufaro pakati pako, haungati wakaropafadzwa, unopona une dambudziko. Saka kuropafadzwa kunouya nenzira dzakasiyana-siyana. Tinogona kukumbirawo zvakare Mwari tiitirewo zvakanaka zvade zvakanamata munamato uya akati Mwari ndirangarirei, Mwari akamuitira zvakanaka, akaropafadzwa.
Kana ndisina kuropafadzwa ndinogona kungorarama upenyu hwangu here ndikaenda kudenga ndega ndisina maropafadzwa?
Hatiende kudenga nekuti tine maropafadzwa, ndatina maropafadzwa. Tinongoenda kudenga nekuti tine ukama hwatiinawo nemwanakomana waMwari.
Aiwa vateereri, tinoimba kuti manzwisisa nenyaya yokuropafadzwa tichibatsirwa nhasi naReverend Oliver Mandisodza veMen of Valor, Purpose and Vision. Reverend Mandisodza, tinotenda zvikuru nenguva yamachandisa kutandara nesu nhasi.
Tinotenda mudika, ndowimba kwazhinji wabatsirika.
Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndichiti ndinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Pamitambo yemasemifinals yeChibuku Cup yatambwa nhasi, Highlanders 3 FC Platinum 0 kuchiti ZPC Kariba 2 Manika Diamonds 1. Sezvo Ngaibake Freeman na Alec Machesu tabatashuka kumagumo hechirongwa chedu. Sezvonguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, anourayiwa nemauto eAmerica muSyria. vashandi vehurumende vochema chema nenyaya yemihoro vachiti vamwe vavo vari kumanikidzwa kuenda kumabasa. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kubatsira vashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.